manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 8 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate ropasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kuisa pachena mitengo yezvavanotengesa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo muSouth Africa mwedzi wazvita usati wasvika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vemapurisa vanoti havana ruzivo nechirongwa chinonzi chiri kuitwa nemamwe mapurisa muchinoyi kumashanaland west avo vanonzi vari kufamba vasina mbatya dzebasa vachimanikidza vezvitoro kubhadhara mari kana kuvasunga kana vasina kuratidza pachena mitengo yezvinhu zvavari kutengesa izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mapurisa aya akatanga kufamba svondo rapera nechishanu vaine vamwe vanhu vaizviti vashandi vebazi rinoona nezvekutengwa kwezvinhu kana kuti Consumer Council of Zimbabwe vachisunga vezvitoro vavanoti vari kutyora mutemo panyaya yemitengo. Vaisungwa vainzi vanobhadhara madhora makumi matatu ekuAmerica kukamba yemapurisa. Mumwe akasungwa ndimuzvare Gertrude Nokwara vanotengesa hembe.
Takasungwa tikabhadhariswa ma$30, $30 zvinzi hatina kuratidza mapurisi pahembe dzatinotengesa. And futi vaita hanzi hatina zvipepa zvinoratidza maretsi atiri kushandisa.
Muzvare Nokwara vanoti chinoshamisa ndechekuti hapana anga akapfeka hembe dzechipurisa pavanhu vana vakapinda muchitoro chavo.
But chakandishamisa ndechekuti mapurisa achona anga asina mauniforms. Vanga vasitorina kana uniform, papa sitorina kana hwana akapfeka uniform kana hwana. Ende vaiti hanzi vabva kuConsumer Council.
Mumwe anotengesa zvekuvakisa akamanikidzwa kuisa chiratidzo chemutongo waari kushandisa ndiva Clifford Takura. Vanoti vanoongorora kukwidzwa kwemutengo vanofanirwa kuenda kwavanohodha zvinhu kwete kuvashungurudza. Asi mumwe mutengi muzvare Lynette Gwanzura vanoti mitengo inofanirwa kuratidzwa kuti vazive kuti mari yavo inokwana here vasati vaenda pavanobhadhara.
Idini zvakashata because ndapinda musupermarket pandiri kuchenderera ndichitine zvinhu zvandiri kuda kana ndichiona maprices I will be able to calculate kuti zvinhu izvi zviri kuda how much maybe ndeizoti mukadhi mangu maybe mune mari yakati or mune 5,000, 6,000 zvino kana zvisina kudisplaywa ndikangotora zvinhu zvezvi ndisiri kuziva kuti zviri kuita mari ndikangondorovesa kutiuka ndozoona pamwe mari yacho yawandisa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeAPCA Finance vaHope Chinyasa vanoti kumanikidza vanotengesa zvinhu kuti varatidze mutengo kungopedzera hoko padehwe retsindi
chekutanga ndechekuti kumanikidzira vanhu kuisa mitengo yezvinhu zvavanotenga maprice kana mitengo yezvinhu zvavanotengesa muzvitoro zvavo uyezve nekuratidzira exchange rate yavanoshandisa hazvina zvazvinobatsira mukugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu zvinotokwanisa kutowedzera dambudziko rokwira kwezvinhu
vachinyasa vanoti chine basa kuti vanhu vavimbe nemari yavo
kuru zvinobatsira kuti vanhu vave nevimbo nemari yedu vanhu vakava nevimbo nemari yedu zvinoita kuti vanhu vasatya kana kushandisa mari yedu, nokuti kana mari yedu yakakwanisa kutenga peturo, mafuta edzimotikari, mari yedu yakakwanisa kuti wakaenda kubhanga, unoenda pakaunda yebhanga wopiwa iwewe mari yako.
Vachinyasa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vemabhizimisi vave kumberi kare, sezvo vanongoti michini yavo yakafa zvinomanikidza mutengi kutenga nemari yekuAmerica.
Zvaakuitika ndezvekuti vanhu vamwe muongororo yatiri kuitawo vaakuti kuvanhu takuda musho, mari yedu yemuno muZimbabwe iri musho yakadisplaywa, hatina mushini maswipe machine ekuswipe, saka hazvina zvazvinobatsira.
Patabvunza mapurisa kuti chirongwa chipi chiri kuitwa, sezvo vamwe vanga vachiti vave kubhadhariswa mari yechioko muhomwe kuti vasaendeswe kukamba yemapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana chirongwa chakadaro chiri kuitwa, vachiti titaure nemutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove. Inspector Chitove vatiwa vasati vave kuzivawo nezvekufamba kwemapurisa aya muchinhoi. Mushandi weConsumer Council asina kuda kuzivikanwa nezita, sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti havana chirongwa chakadaro munyika. Hurumende yakagadza komiti yemakurukota matatu inotungamirwa negurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza kuti iongorore kukwira kwavanoti kusina mwero kuri kuita mitengo yemunyika. Asi kusvika pari zvino komiti iyi haisati yazivisa zvavati vawana muongororo yavari kuita. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwe uye mutevedzeri wavo varaj mod vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende yeSouth Africa iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorere mamwe magwaro kana kuti mawaivha musi wa31 zviita usati wasvika kuti zvikwanise kugara munyika iyi zviri pamutemo. South Africa neZuro yakawedzera nemimwe mwedzi mitanhatu kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits anga asvika kumagumo mwedzi uno. Hurumende iri kuti yakaita izvi kuda kupa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekugadzirisa magwaro azvo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau neZuro, gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakati vakatora danho iri kuti vapiwa zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro angosvika kumagumo mwedzi uno kuti zvinyorere mamwe magwaro musi wa31 zvita usati wasvika. Ko, urongwa hwekunyorera magwaro matsva uhu hunofamba sei? Mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura.
Mainstream permits awando vana general work visa section 19, vana critical work visa nemamwewo vana accompanying relative, asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei, plus havagoni kuapply for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita inoi waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Kunyanga zvo chiitiko ichi chagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe, sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa neAfrican Diaspora Workers Network Dr. Janet Munakamwe vati mombe kuronzera ukama wakaringa nzira.
Nekuti izvo zvidzato 2 years vanhu vachingonzi grace period. Saka nyaya yese iri pagrace period, dai grace period yakwanisa kuwedzerwa kubviswa kunzainzi grace period, kutongonzi permit yacho yakuwedzera. Nekuti sezvataingotaura pekutanga, magariro evanhu nezvakaita kuti vabve munyika mavo hausati zvachinja.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro emaZEP aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanoti kuda kuvadzosera kumusha kuvakanda mumukanwa mamupere.
Pari zvino mukada kuzvitarisa uremu hwemari yedu watoderera kupfuura zvakange uri pagore ra2010 pakapiwa magwaro aya. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinosanganisira pazvikonzero zvinosvitsa kuti minista ape mukana wokuti vanhu vagadzirise magwaro avo, nekuti aona kuti zvinozovadzokera pamberi, nekuti vanhu vane magwaro aya vazhinji vanga vachitoti zviri nani kugara tisina magwaro anotikodzera kuti tigare muSouth Africa pane kuti tidzokere kumusha.
Mumwe anoshandisa gwaro reZEP amainusha home vati zvaive nani kuti hurumende yeSouth Africa iwedzere magwaro aya kwenguva yakati rebei.
Saka tinongona kuti dai Mwari wangu pindirawo takwanisa kugara kutawedzega makore 3 kana 4 tomboshanda kutsvaga vasatori waya 4-4 ndorongedzawo ndoenda kumusha. Zvindakara kandi vasukuru vangu 2 katogera nechengetwa nekazensi type Zimbabwe ticha ikoko kuchi ticha chanisha ari kutambira ini ndofaushanda kunondowana something tumira zvikuru vangu mablanket echando kwakutonhora ndawo chikafu enda kuita chikoro vamwauti.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu uye vachiona nezvekuburitswa kwemashoko musangano recrisis inZimbabwe kuwaniche namaita Tenda Mazarura Mike vakakurudzira dzihurumende dzeZimbabwe neSouth Africa kuti dzigadzirise zvikonzero zviri kupa kuti vana veZimbabwe vanotsvaga upoteri muSouth Africa.
Isu tiri kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise kuti ikonomi yedu itange kufangishena zvakare. Asi ikonomi yedu haifangisheni kana demokrasi yedu isiri kuita. Saka this weaponization of the law yavari kuita nePVT yekuda kucriminalize basa recivil society nemajournalist vachida kuti vasataure chokwadi chiri kuitika munyika. Ngavagadzirise ipapo, ngavagadzirise mitemo inoita kuti vabvumidze civil society, majournalist nemacitizens kuti vakwanise kuholda hurumende yedu to account. Asi kana makuvhara vanhu miromo muchiti musataure because muda kuita getaway nezvinhu zvamunenge muchiita, haisiriyo good governance yatinotarisira.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuSouth Africa, iyo yakaitika mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika pakati pevashakabvu vaRobert Mugabe navaMorgan Richard Tsvangirai muna 2008. Kusamirawo zvakanaka kwoupfumi munyika kunonzi kuchatopa kuti vakawanda vatange kubuda munyika zvakare vachienda kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nekuda kwekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika, mamwe madzimai nevanasikana vanoti vave kumanikidzwa kushandisa zvinhu zvisina utsanana pakutevera. Izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveutano zvine njodzi huru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapedza yaari kutengwa nemari yemunyika iri pakati pemadhora zviuru zviviri nemazana matanhatu $2,600 kusvika pamadhora zviuru zvishanu kana kuti 5,000 pamakirogiramu zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125 grams. Amai Otilia Chikandira vati zvinoshandiswa panguva yekutera zviri kudhura, izvo zvoita kuti vakundikane kuzvitenga.
Apa zvinhu zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi, apa hatisi kuti ukwanisa kuzvitenga. Kumba kune kuchida kudyiwa, mafuta, upfu, zvese hazvichatokwanisika kutenga. Saka izvi nana mapedzi zvida kutodzokera zvaitwa nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa machira, kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini.
VaInnocent Jenge avo vane vanasikana vaviri vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu iri kukura zvakanyanya zvekuti havachakwanisa kutengera vanasikana vavo zvekushandisa panguva yekutevera nguva dzese.
Ngomanikidzira pangu paunenge wawanawo ndipapo, kana vatokundikanawo hamiwedu vanongoshandisa, tovanawo zvokuitawo zvinokushandisa.
vanorwira kodzero neutano hwakanaka hwevanasikana muzvare yekenya chifamba vanova mukuru wesangano rakazvimirira reshamwari yemwanasikana vati nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu vanhu vazhinji vari kukoshesa kutsvaga zvekuti mhuri dzidye pane kuwanisa madzimai nevanasikana zvikwanisiro zvekushandisa panguva yekutevera
vanhu vanosarudza chakakosha chii kudya kana kuburitsa zvikwanisiro izvi kana nguva yekutera ichinge yasvika
nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vati kushaya simba zvakanyanya kwedhora remunyika kuri kuita kuti veruzhinji vakoshese zvekudya nezvinoshandiswa mazuva ese
asi kana zvasvika kuti madzimai awanewo zvinhu zvinovabatsira kuti mwedzi nomwedzi pavanotevera vasununguke izvozvo zvinhu hazvikoshesewi
mamwe madzimai audza Studio 7 kuti vave kutenga masanitari pedzi mumugwagwa asina mazita uye anenge asina kuputirwa asingaratidzi kuti akagadzirwa rini uye kuti anofanirwa kushanda kusvika rini amai mukamuri vati kunyange izvi zvekushandisa zvinotengeswa mumugwagwa zviine mutengo uri nani zvichienzaniswa nemuzvitoro vati zvine njodzi huru kuutano vatiwo kushaya zvekushandisa zvine utano panguva yekutevera uku kuchaitawo kuti magomarara anobata nhengo dzemadzimai awedzere
pavawanira mukana wokuona mapedzi ari pachena saizvozvo anotengesewa pamhepo pane tsvina asingazikamwi kuti anochengetegwa pai vanozongomatora kumashandisa zvowedzera njodzi yakanyanya mukubata zvirwere zvenhengo dzesukarudzi
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati kurudziro yavo ndeyekuti madzimai nevanasikana vashandise zvinhu zvine utano panguva yekutevera vatiwo munyika mava nemasanitary pads anogona kushandiswa akakawanda
bazi reutano nekurirwa kwevana rinokurudzira kuti madzimai ashandise zvinhu zvine utano kune mamwe masanitary pads aripo ekuti vanokwanisa kuatenga atingati muchirungu reusable kwenguva yakatiaka vanogona kutenga iwayo
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakambovimbisa kubatsira vanasikana nezvekutevera uye kudzikisa mitero inobhadharwa kana zvichipinzwa munyika asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kusvika pari zvino hapana chati chaitwa sangano reWorld Health Organization padandemutande raro rinokurudzira hurumende pasi rese kuti dzikoshese nyaya yeutano hwekutevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Dare reSenate nasi rapasisa kuvandudzwa kwemutemo wevashandi kana kuti Labor Amendment Bill kuti uyenzanise mukana pakati pevashandi vechidzimai nevashandi vechirume pamwe nekuti murume kana mukadzi aende pazororo kana mumwe wake azvitakura. Mutemo uyu wakatsigirwa nenhengo dzese mudare reSenate. Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Chamuyarira pakuzeya nezvenyaya iyi.
Tinotambira zvikuru mutongo wakaiswa wekurambidza manje vashandiri kuti vange vachiita hire and fire willingly kudzinga mushandi zvisina tsarukano. Zvinhu zvatakafaita zvakasimba seorganized labor muno muZimbabwe inoti ZCTU neZFTU kuTNF tikanzwikwa.
Chimurenga ichi chakatangira papi chaizvo?
Struggle iyi yakatangira pakaitwa zuva judgment iya yakazoita kuti mheremhere yakanga yakaomarara yakasvika pakuti vaive mutungamiri wenyika by then vakashaya vamushakabvu vamugabe vabva vatozorambisisa kuti kunge kuchipasiswa mutemo wakanga wauda kuunzwa weexport processing zone vakabva vaurambidzi varamba kuusaina. Saka istruggle yatiri kufamba nayo kurwira zvido zvevashandi. Chanakira mutemo uyu unoita kuti even iye inonzi labor broking haisisina mukana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vashandirwi vamwe especially my investors ari kuuya nevedu vemuno muZimbabwe vamwe vanga vaakuda kuramba kuti toti munhu ari kucommercial sector anotsvaga mumwe munhu asiri mucommercial sector waanoti iwewe ndiwo unoya nevashandi ava woita sub contract mabasa atoda kuita. Kuri kunzvenga mari dzinenge dzichitarwa muma NEC dzinenge dzichitarwa muma collective bargaining agreements. Saka zvose izvozvo nekuya kwaita mutemo uyu uri kubva wadzima zvese zvelabor broking. Uye chimwe chinhu chatichafaita zvakasimba ndechekuti salary yemushandirwi ngainge iine store of value. Salary yemushandi ngainge iine mari dzinoita kuti kana munhu akuenda kumushika ndigere anowanawo mari inozomupauraramo kusvika Mwari achizotonga. Zvose izvozvo tiri kuzvifaita kunoku. Tiri kuGeneva kutaura kuno kwandiri kuita for the next coming 2 weeks tichifaita kodzero dzevashandi.
Avanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siyamuyarira vari parunare kuGeneva kuSwitzerland naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikoro zvemumatunhu ari kumabvazuva kweAmerica kana kuti kuEast Coast zvambomira kuburitsa vana panze uye zviri kubvumidza ndege shoma kubhururuka sezvo mudenga makazara hutsi zvichitevera kubvira kuri kuita masango muCanada. Hutsi huri kubva kuCanada hunonziwapa kuti vakuru vematunhu akaita seVermont, South Carolina nekumawirira kwakaita sekuOhio neKansas vayambire vanhu zvikuru vana vakwegura uye vane zvirwere zvekutadza kufema kuti vagare mudzimba. Vachinyora padande mutande rao reTwitter, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vanhu vanofanira kuteerera zviri kutaurwa nenyanzvi. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni neZuro vakati havasi kuzoteerera zviri kukurudzirwa nenyika dzekumawirira zvekuti vabvise mutemo mutsva wenyika yavo unoomesera zvakanyanya nekutongera rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba vanoita zvechingochani. VaMuseveni vazivisawo kuti vave kumboenda pazororo sezvo vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho redare reSenate rekupasisa bhiri rekuwandudza mutemo reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill neZuro iro riri kunzi nevakawanda Patriotic Bill. Vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekumbunyikidza vana veZimbabwe. Bhiri iri rave kuenda kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaise runyoro rwavo kuti uchiwe mutemo uye vanhu vanenge vachizobatwa vaine mhosva yekutyora mutemo uyu vanenge vachipiwa mitongo yakasiyana-siyana yakaomarara. Asi vehurumende neZANU-PF vanoti avhunduka chati kwatara ndiye ane katurike vachiti mutemo uyu haubati chero mwana weZimbabwe asi avo vanotaura manyepo nekunyomba nyika yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere pamwe negweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nokubvunza vamandewere kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nedare reSenate.
Ndinoshandiswa nechiripo ripoto chaitwa kuti bhiri iri mhanye kuti ripinde muSenate nekuti rimhanyise kundosainiswa navamunangagwa. Pada kuti maelections atiri kuita atiri nao here ndofunga ndo chiripo ripocho chiripo kuti mhanyiswe mamanyiro araita. Ndinoona ini zvangu bhiri iri mamiriro aro arakaita inova inotadza kuwirirana nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Pane zvinhu zvakati wandei.
Regai tinzwe kuna vamavhaza vapindure kuti vanoti iwo nekupaiswa kwaraitwa muparamende ramirira kunosainwa navamunangagwa nemashoko amataura.
Gwaro iri igwaro rakaisvonaka zvikuru. Handisi kunzwisisa kuti vanhu vari kutyei. Igwaro rinotaura kuti kana uchinge wataura manyepo, ngatinyatsoisai pfungwa dziri pamadzwi, madzwi ari kuti manyepo false, manyepo. Kana uchinge wataura manyepo kune dzimwe nyika pamusoro peZimbabwe, unenge wapara mhosva. Saka vanhu vanotyei kana vanzi vakataura manyepo wapara mhosva. Tinofanira kungoregedza kuita manyepo. Tokurukura zviri pamusoro, totaura tisina kupara mhosva. Nekuti mutemo uyu unotiprotekta kati unotidzivirira kubva mukuuraya nyika yedu tisingazivi. Mutemo uyu hausi panzvimbo yekuti uri kuda kumbunyikidza vanhu. Uyezve vandevere pane chinangwa chavasina kuona. Mutemo uyu hauna kutanga nezuru. Wakatanga gore ra2019 uchikurukurwa nezvavo. ukapinda muparamende, ukambobuda, ukadzokera, kuda sekunge mutemo uchapinda dzungu. Vane mhosva vanogara vachingotya. The guilty are always afraid. Chavari kutotka.
Tinzwe kuna vamandevere chavari kutya pamutemo uyu kana chavari kupokana nacho pamutemo uyu vamandevere.
Ndinotenda hangu, ndinoona akandembire. Vanhu vemuZimbabwe vane kodzero dzekutaura nekutsoropodza hurumende yavo. Hurumende pasi pose dzinogona kuchinja, kuita mabhinya, kuita zvakawanda nekuda kwekuti simba rinonaka uye simba kuridzoka kuramba unaro rinonakazve. Saka vanhu vanopiwa mvumo yekutaura nekutsoropodza maererano anenge achiitwa matongerwo anoitwa nyika yavo. Vanhu vanokwanisa futi kuti vakabvadziwa mumba mavo vacheme kune umwe ari paachemi vachichema nemabatirwo anenge achiitwa mumba mavo kana mumba mababa vavo. Saka vanhu vezimbabwe vakaona kuti hurumende yavo vanobatiroita vanhu kuindidza kumahuman rights kana kuti kufanda andoni materialist organization nearabhizi tinogona kuti paite masanction. Saka kuti munhu wezimbabwe anzi hakwanisi kutaura kana kutaura nevanhu vekunedoo ndovakiri kupanotiesaiipapo.
Regai tinzwe Dr. Mavasa. Dr. Mavasa, manzwa zvataurwa navamandevere ndima muchibvunza kuti vanhu vari kutyei kana kuti vari kunyunyuta chi?
Vamandevere vangodzana-dzana vari pamusiwa havana kupinda mumba. Dambudziko riripo nderekuti tikatarisa mutemo zvavakananga, vakananga kudzivirira kuti nyika isanyombwe nevana vayo pasina chairi kunyombirwa. Zvoreva izvo kuti kana ukataura chokwadi pamusoro penyika yako hapana dambudziko. Zviri kurambidzwa zviri kunze kwemutemo kutaura nedzimwe hurumende pamusoro penyika yako uchisoropodza, uchinyebera nyika yako kuti iwe ugowana kutonga kana kuti ugowana mari yaunopiwa nekuti watuka nyika yako. Chepiri, da kuti nzwisise kuti nyika dzakaita seAmerica dzine mutemo wakafanana neuyu, the Logan Act iri kuAmerica, nekuti ukanoshoropodza America uri kunze kweAmerica paunodzoka unosungwa. Kana muno muEngland mune mutemo unokurambidza kusoropodza nyika yeEngland uri kunze. Saka nemamwe mazwi, baba Jonga, tiri kudzidziswa nemutemo wekuti aiwa, hatingofukura hapwa kunge nzenza, ngatidzivirirei zvemumba medu.
Vamandevere, tipete chirongwa, tingaona here mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina mutemo uyu?
Handioni tinomisa Mnangagwa nekuona nekumanya-manya nekudiwa kunga kuchiitwa mutemo uyu nebato riri kutonga zvinovaredza mutiefu.
Vamavhaza, tingaona here vaMnangagwa vachisaina gwaro iri kana kuti vachateerera kuchema-chema nekunyunyuta kwaitwa nevana veZimbabwe vari kupokana nebhiri iri?
Hongu, mukupinda mubvunzo, vaMnangagwa vachasaina nekuti naivowo mwana veZimbabwe vari kuda kuti nyika yedu idzivirirwe kubva kune vanhu vanotaura vachiisoropodza, vachiituka nekuinyomba kana vachinge vaenda kunze kwenyika.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, nhasi na8pm tiri kutarisa nyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwekushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits nehurumende yeSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare reSeneti rinopasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa anonzi ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kutara zviri pachena mitengo yezvinhu zvavanotengesa. Zvizvarwa zvemuZimbabwe zvine magwaro eZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo mwedzi wazviita usati wasvika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngoba ujonga kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona siyalambulela bakwethu ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023 kamalame ngupraxetes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje
yanende lebhadini le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalo eziyenza ibe lohlonzi. Uba uqala isisenelisa ukuba isinthe obaba ilungile kupaternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele kathi silo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxutshwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi I Department of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u30 June ube usulungisile konke ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa iwaiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi ke abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sobelwelo le isikhathi sokusebenza kwalezingwalo ngenyanga eziyisithupha. Uzulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa ikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathisele idale lephalamende amalungu amabandla wonke ezombusazi wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozawenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele omanyano wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi
sokuya banzima ke ukuthi ama employers aphong ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho njengoba kwakho isuba judgment yayivumela ukuthi umuntu amise umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa ipackage. Okukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa emiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku-disciplinary hearing, kungaba uyaretrenchwa, ukukhitshwa ngenotisi bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi unkosikazi Thando Bhebhe.
Amended labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba sinphe obaba ilungelo ku-paternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Ngolunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalosiziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokas ukwenzela ukubana ke sibele final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-nomination court lizahlala emthethwandaba o-High Court mhlaka-21 wayona le nyanga kaNhlangula, lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Zwaledi, uthi wengeze isikhathi sala mapemithi ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemithi. Uphenjalo umlayezo ukuthi akufuzanga abala mapemithi la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemithi abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sengokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqokoto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Tesikhangela sabona ukuthi abe VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abanengi.
Umgcinihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Mathutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
Ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abebulenjini bahambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-home affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende lama ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho. Kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenza ungqongqo sokuqala, kusho ukuthi nalokho-ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela le nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kuyanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi lendlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona awulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labeBotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke eleBotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intatho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshelwe ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimtrade kobulawayo unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane, i-US 38 million
ngomnyaka ka-2021 iqonge phoso okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokhu khathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chikandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho yavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni, kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni, kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ndapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi yi-foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo lilunga lekomiti eye diaspora policy uthi kunenge abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbona ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkalada zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, uthwele inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho boni ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka uthele eZimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwanga abaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. Elebotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7 ngisihabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
kube umkambo wemali maviki onke ngolwesibili phowezwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo bayakutho ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphusane phambelile ngento esobale kungangalokho. Now nokukhwela kwezinto kwintengo sikhonge kumabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela kwema ukwehla kwemali kuyehla ukwehla yakithi kumkambo wona kanti vele kuthoni kanti kuyini okuzakwala kumisile yona vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu ziki zonke iyawo imali yethu sele ntengo yakithi kushena kuzithi kuhlungekela abantu siphele nzini.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngoleningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala abathi izinto ezizathanisa imisila ma enye itiyalo enye itiyalo isiphisane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajenge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe esiyabiza ngokuthi baziphathelene yakubona. Kuze sekubatshazwa ukuthi labathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo selekhweza ngerethi yabaziphathelene khonakhona kubezizathu eziningi. Yona le ewaviki zonke kahulumende ithola ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni? Uyabona yibo bezina bezinto obukhona ezizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongelanina okuthiwa intandane banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungiphaphazayo nakabe ngiyakubona. Uma kithi singaze sizenzani sithi sesize sithenqatselwa khona ekuthini ukukhala uthwale umkhosi ngobunzima bezinto uzwakale endlebeni zabanye isitole kwakokufingumuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yilima kahle ngibele liqiniso abantu baiphele yilima imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto ezicansa imini lebesuku pho abantu bakamzimbona abasezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimba abangabathengi benzeni.
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi litshele sikhuthekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Awulanto embi
uZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embese umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngali ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walentuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile wabamnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamamale ezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elecala ozajeziswa ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngako kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakelwe wenqabe labantu laba kade sebehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners malana ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahamanga kuhle kule Melika kodwa abakulungisele phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa beyijenalisi evele eZimbabwe kumbe ipolitisi evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandleni bandle le bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubojeni babefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya. Ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshela ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabone betshontsha igolide amadiamond bayaqeda babulala abantu eTiyato bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ukuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya. Labo ke asebebulela ilizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Yiyo i-patriotism na? Why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Besala
nje ukuthi Mlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi hheyi ngiyatshawa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi uqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko kwe-corruption lanilani, lako vele kumele kungene ukubana.
Lapho-ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa-ke esengizakwenza kathesi yikuthi ngivalelise ngithi asiqhubekaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.